Dynamos, nasi ya ruatu wanengezi Platinum Stars. Ndokupinda mumitambo mishanu isati ya pemberera kukunda. Chikwata chae Betmaruwa ichi, chaka pesira kukunda apo, chaka rova Capes United 2-0. Ndokutevera nemangange ne Triangle, Herentals, Manika Diamonds, Highlanders, ne kukundwa kwa yaitwa nasi na engezi. Kukunda kwa nasi kwa kuidza Ngezi Platinum Stars pamsoro petafura nema points makumi maviri point imwe chete pamsoro pe Highlanders iyo yaita mangange 1-1 ne Green Fuel. Murairidzi wengezi Tetsuwa Chiragwi anoti zvishoma nezvishoma vachasvika chete pavari kuda panove kutora mukombe.
Kuti ticharamba tichishinga Singezi Platinum Stars patoda kushika tichasvika chete nguva inokwana.
Kurowa kwe Dynamos nemangange e Highlanders zvasanganawo nemangange e 1-1 aita Capes United ne Simba Bora izvo zvasiya pasina chikwata chine mbiri chakunda. Capes United yave pachinzvimbo chechishanu nemapoints gumi nemanomwe, Dynamos pachinzvimbo chechinomwe nemapoints gumi nemashanu. Motsigiri wenhabvu vaOliver Musongoro vanoti veruzhinji vanofanira kukanganwa zvezvikwata zvine mukurumbira izvi kutora mukombe mwaka uno.
Matimu mavo mazungumba matarisiro ranga hwine nini bhozi ana FC Platinum nana chikenina matimu anobhadhara, saka ndivati kutiitira sezvaranohwina lei pane plaza ane vapfanhu vechidiki vari kumhanya izvinezvi.
Mumwe mutambo wanhasi waita mangange zvekare asi 0-0 pakati peshesham ne Triangle. Asi chashamisa svondo rino iyadha iyo yakanorova Manika Diamonds 1-0. Manika Diamonds yacho iri kukwikwidza zvakasimba kutora mukombe uyu. Izvi zvakauya mushure mekunge yadha yarova Herentals 1-0. Murairidzi wayo Expense Chitukutu achiti nerutsigiro rwakakwana vanokwanisa kuenda pamusoro pegungano iri.
Vatsigiri vedu tinovaudza kuti ngavauye neuwandu vatsigiri vakomanava, tinokwanisa kukunda kana kuenda pamusoro pelogo tokwanisa kuenda.
Mutambo wegumisira svondo rino uri komangwana National Sports Stadium apo ZPC Kariba iri kusangana neChicken Inn. Oyo ndiwo mutambo wegumisira weZPC Kariba munhandare iyi. Chitevera ongorore Zifa Instance Body iyo yakatara kuti Nyamuga Stadium yavanoshandisa semusha yave kukodzera kutambirwa nhabvu yePSL. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.